Manera kana kamuri ye Zimbabwe ino Studio 7
tichitefenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manira kanaka vatereri, tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wesvondo kukadzi 25, 2018. Makateerera kuStudio 7 nepenyu yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Nyahuru ine chekuitavo neyava vanoti legitimacy kuti government inodawo legitimacy kunana African Union inodawo legitimacy kune dzimwewo nyika. Saka iyo nyaya yekuti iro kana vanotaura kuti ndakamanikidzwa zvinobva zvabvisa.
Bepa na ure standard rinoti vamugabe vanoti vamunangagwa vakavakumbira kutaura navo nenyaya yekubviswa kwavo pachigaro nemauto. VMDCT vanoti vari kushamisika nezviri kubuda musande mail zvekuti vachamisa vanoda kusungwa nemapurisa. Munhau dzemitambo tichakupai zvabuda pamutambo weDynamos neIslanders mufinal yeZimbabwe National Army Charity Shield. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri tichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Bepa nau restandard nhasi raburitsa mashoko ekuti vaimbova mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe vakaudza vanhu vakauya pamemberero yebhavhude ravo kuumba kwavo kuBorodeo kuti mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vainge vavakumbira kuti vaite navo musangano vachidawo kuti vaMugabe vazovabatsira mukutsvaga rutsigiro musarudzo. VaMugabe vanonziwo vakati mhuri yavo iri kushungurudzwa nehurumende yavaMnangagwa. Hatina kukwanisa kubata mutauriri vaMnangagwa vaGeorge Charamba kana mutauriri webato reZANU-PF. Asi vachitaura kuAU vaMnangagwa vakati vaMugabe vari kubatwa zvakanaka. Mukuzeya nyaya iyi tabata nyanzvi munyadzi zvematongerwo enyika vaInest Mudzengi tikavabvunza nezvemaonero avo.
VaMnangagwa vanenge vachida kuzama kuti nyaya iyi isarambe ichienderera mberi nokuti inogona kupa zita rakaipa kunyika.
Kana muchiti inopa zita rakaipa kunyika munenge muchiti kudii apa vamudzeki?
Nyaya iripo ndeyekuti vakomana vemauto pavakaitazo vakaita musi wa15 November vakati havana kubvisa hurumende yavaMugabe nechisimba. Saka izvozvo ndo zvavanoda kuti zvirambe zviripo. Vari kuti zvavakaita hasi mauto akauya asi vanhu vakaita kuti zvidai asi vaMugabe kana vakaramba kudaro zvinoita kuti hurumende iyi isvibe yavaMugabe. Yonzi yakapinda iyi hurumende yemauto.
Sei vaMugabe vaakutaura nguva ino isemaonerei?
VaMugabe vaakutaura kavanga vasati vapuwa mukana wokuti vataure. Handisi kuti vambaona mukana. Izvozvi ndopavawana mukana nokuti takauya mukuru mukuru weAfrican Union.
VaMugabe vachine vanhu vanovatsigira here zvekuti vangakonzere matambudziko kubato reZANU-PF musarudzo?
Zvinogona kudaro asi haisiyo nyaya chete. Mukatara pendinoti zvinogona kudaro kuitaa kuti panogona kunge pane nyunyuto kune mamwe matunhu hatizivi kuti vekuna naMashonaland West uko kumusha kwavo kuti vakafara nazvo here zvavakaitwa ivo mwana wokumusha kwavo. Saka izvozvo zvinogona kukonzeresa asi nyaya huru ine chekuitavo neyava vanoti legitimacy kuti government inodawo legitimacy kunana African Union inodawo legitimacy kune dzimwewo nyika. Saka iyo nyaya yekuti ivo kana vanotaura kuti ndakamanikidzwa zvinobva zvabvisa nyaya yakaitaurwa naivo vaMnangagwa nemauto kuti zvakaitika zvakaitika pasina matambudziko. Nokuti ndaona kuti wakati zvakaitika murunyararo wakati zve hapana vanhu vakaurawa zvamudzadzi wakuti vanhu vakamanikidzwa nezvimwe zvakadaro.
VaErnest Mudzengi inyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika vari mukuru wemedia center vanga vari parunare muHarare. Mutedzeri wemutauriri webato reMDCT Muzvare Tabita Kumalo vanoti vari kushamisika nemashoko ari mubepa nawo reSunday Mail ekuti mapurisa anoda kusunga vakafanobata chigaro chemutungamiri webato ravo vaNelson Chamisa. Bepa nawo iri rinoti pane vamwe vakuru vemDC vari kuda kuti vachamisa vasungwe vachipomerwa mhosva yekukonzera mhirizhonga kubhoera yakaona mumwe mutevedzeri webato iri vachizvitiwo vari kutungamira bato Muzvare Tokozani Kupe nemunyori mukuru webato iri vaDouglas Monzora vachida kurohwa nevamwe vechidiki vebato iri. Hatina kukwanisa kunzwa divi remapurisa sezvo mutauriri wemapurisa Senior Assistant Commissioner Charity Charamba vange vasiri kudaira nharembozha yavo. Asi mukuzeya nyaya iyi tabata Muzvare Kumalo.
Kana zvichinzi pane mhosva ndobasa remapurisa kuti vaongorore kuti zvinofamba sei. Inga president yanyika vakazvitaura wani chebati ndatotumira mauto angu kuti aende pasi onoongorora kuti chii chakaitika chikaitwa nani endi vanhu vacho vachaonekwa kuti ndo vakazviita vachavanika vane mhosva. Saka president yanyika vakusunga kusungigwei kweo mumburi unoratidza kuti ndiwe vangava nevanhu vacho huripi imhosva here kutungamirira MDC here haisi mhosva endi vanhu vacho pavakapinda vachivarova marove varamba vachiudza ruzhinji vanhu vacho iva vangati vaudza kuti pavazokurova ikatumwa naChamisa vanhu vasadero ngatiteedzere mutemo zvavo zvokuti zvinhu zvanhasi vanotema ichironda ichi chegumbu mangwana chachironda choite ruoko kusvira mangwana wamusoro kunyayao chaiyo chaiyo ndeipi shuwa hama dzangu tikapedze nguva maZimbabwe pazhapo tichiterera vanhu vari kuramba kuti tishandure magariro evanhu muZimbabwe vanhu vatambura neine nhamo mabasa hakuna vana vapedza mayunivhesiti vanotengesa magiftcards parodhi zvipatara zvakuti uraya marodhi akutouraya vanhu zvikoro zvacho hakuchadzidziki magasi anongodika shuwa tingapedze nguva tichitaura nyaya dzevanhu vari kuda zvigaro because ivo ndo vakakosha kusvika kupfuura 15 million Zimbabweni hama dzangu handizvo dzatakapomera bato reMDC handiyo shuwiro yatakatsvangira iyoyo shuwiro yacho yanga iri kuti vana vemuZimbabwe vabude munhamo iyi.
Asi semanzwira muri kumboita mapurisa ambodaidza vachamisa here kana kuti vambotaura nebato renyu nezvekuferefetwa kwenyaya iyi?
But this is official here that hapana kambe yakadaro yatakaona kanzi mapurisa acho atambosvika kuda vari kuuya.
Mutevedzeri wemutauriri webato reMDCT Muzvare Tabita Kumalo vari parunare muHarare. Vakanyora bvunzo dzeOlevo vari kutarisirwa kutanga mangwana kuti vaende kuzvikoro zvavo kuti vanotora zvavakabuda nazvo mubvunzo idzi. Mashoko aya ataurwa nasachigaro weZimsec. Bvunzo idzi dzakamboita mutauro mushure mekunge Zimsec yati bepa rechipiri rechirungu kana kuti English Paper 2 ridzokorerwe sezvo painge paine vamwe vaifungidzirwa kuti vainge vabiridzira. Asi dare repamusoro rakapa mutongo wekuti hadzifaniri kudzokororwa. Mukuzeya nyaya iyi Ivan Zininga weStudio 7 abata mutungamiri wesangano revarairidzi reProgressive Teachers Union of Zimbabwe Dr. Takavafira Joe.
Hongu mashoko atanzwa ende uye marizasi atakamamirirawo nemeso matsvuku sevanhu vanodzidzisa vana tinenge tichida kuona kuti vana vedu vakapasa zvakadini asi tinoona kuti pass rate iri kunzi iri pa26.35 zvinoreva kuti yakaderera tichitarisa pass rate yegore rakapfuura yanga iri pa27.92 saka isu tinofunga kuti zvinhu zvakawanda zvinopa kuti mapass rate aderere kumwe kulika kwamaizama mamishini kumwewo kuti varairidzi for the past 6 years havasati vambopiwawo kana salary increment saka vanonetawo nebasa maclasi zvekare munongoziva kuti ministry yakasuspend kupa maclass sizes kana kurekruta mamwe maticha saka maclasses ari anonzi pachirungu bloated maresources akatetera kutengwa navacoltat hamuna maresources muchikoro
tinonzwawo vamwe vabereki vanotaura vachiedza kufananidza bvunzo dzaisi nyorwa dzecambridge dzekumashure uko nedzechizvino dzaakunyorwa dzezimsekids musiyano wadzo uri pakudii uye zvinoenda nekuti zvinofamba seiko
ndinoona sati musiyano ndokuti education yonyanyisa kuradza kuti yanyanyo kureruka kuti mwana anokwanisa kuwana zvatechero 15 A's asi asingakwanisi kuti kana akwanisi kurarama muupenyu education yainyorwa kudhara yaiva kuti mwana arodzeke njere kuti akarodzeka njere idzodzo muupenyu akasangana namamwe matambudziko ako anokwanisa kurizina ine better manner kuti asolve matambudziko aanenge adini asangana nawo mukatarisa education yakudhara zvekare yaitraina even mwanawo kuti paanopedza kwakuna nahome and craft vanacraft waikwanisawo kurarama muupenyu hwekuti mwana anokwanisawo kuveza joke anokwanisa kuveza kei zvinhu zvinomubatsirawo mukurarama kwake zvikuru se kana achigara kumaruwa saka education yongoramba ichireruka ichingoreruka yanga yoda kuti isandudzewo asi even iyo hai ya Cambridgeyo yanga yakangotrena zvekare kuti vanhu vakawanda varamba vachingoenda mberi isinawo yatingati technical and vocational training saka matechnical and vocational training ndo anonyanya kukurudzirwa iko zvino but anesa ikozvo ndichokuti iko kunonzi technical and vocational training kwacho kune kusina zvacho zviri technical and vocational vanhu vane vachingoita theory saka zvinoda kuti zvinopa kuti vana vadzidze zvinge zviriko
avo vanga vari Dr. Takavafira Joe vachitaura vari parunhare kumasvingo naIvan Zininga weStudio 7.
Chirongwa cheStudio 7 chinokuudzai zviri kuitika muZimbabwe mazuva ose. Munokwanisa kunzwa Studio 7 mangwanani na6 AM kubva nemuvhuro kusvika chishanu uye na7 PM mazuva ose. Munotibata pa909 AM uye pa4930-13860-15460-15580 ne6080 shortwave. Musakanganwe live talk na8 PM muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 13680 ne15460 frequencies. Pindai muchirongwa chelive talk nekutifonera panhamba dzinoti 001-202-465-0318. Namba idzi zvakare 001-202-465-0318. Tinotepenyurawo paFacebook chirongwa chedu Let's Talk ngatikurukurei. Pindai muchirongwa ichi nemusi wechipiri uye china nenguva dza5:15 kusvika na6 PM uye nemusi wechishanu kubva na5:45 kusvika na6:15 PM. Musakanganwe kufarira Facebook page redu reVOA Shona.
Mutungamiri weZimbabwe Farmers Union vaPaul Zakaria vanoti mvura iri kunaya mune dzimwe nzvimbo ichabatsira kuti vamwe varimi vakohwewo zviri nani. Zuva ranga rapisa zvirimwa zvakawanda kune mamwe matunhu munyika zvekuti panga vachirwa kuti panogona kuita nzara inotyisa. Mukuzeya nyaya iyi tabata vaZakaria.
Mvura iyi iri kunaya iko zvinei iri kubatsira zvikuru takatarisana nezvimwe zvirimwa zvanga zvaakupedo nekutsva zvachose. Zvizhinji zvacho zvasimuka. Tichitarisawo zvekare mafuro kumombe, tiri kuona kuti mafuro edu asimuka zvakanaka. Idzo mombe dzedu dziri kuonawo mvura yekunwa pamwe chete nemafuro akanaka. Saka iyi mvura yauya panguva yakanaka nokuti atakutanga tarasa mwoyo tichifunga kuti gore rino hatina chatinowana.
Asi varimi vanoona chekunonga-nongawo here tichitarisa zvirimwa zvakaita sechibage kana kuti zvinenge zvatinonokei?
Kune dzimwe nzvimbo zvati zvazononokei takatarisa kunana Masvingo, kunana Matebeleland nekuMidlands takaita tichidzika kuenda kunana Mwenezi Mberengwa. Tinenge tatinonokei zvedu zvizhinji zvacho zvanga zvatsva. Asi nechekumusoro
tire varimi vachanonga nonga apo neapo ikoko kwachona kwatiri kuti pakatsva vakarima zvirimwa zvatinotima small grains zviyo mhunga avo vane chokunonga usina chaiko chaiko ndovaya vakaenga vaidza kuita chibage kunzvimbo dzandinotaura idzodzo.
Ko iko zvino zvii zvimwe zvingarimwewo nevarimi kuti vaone chekudya?
Varimi vamwe vanokwanisa iko zvino vanokwanisa kunge vachiita sugar beans. Sugar beans ndo dzingaita panguva yakaita seiyo ino. Saka vazhinji vevarimi vari kumanyamanya nenyaya yekuti vadyare sugar beans kunana Mashonaland, East, West, Central. Ndokwandiri kuona kuzhinji kuri kunyanya kuitwa izvozvo kudyara sugar beans munguva ino.
Mutungamiri weZimbabwe Farmers Union vaPaul Zakaria vari parunare muHarare. Iko zvino tokupai zvinosangana nevechidiki muupenyu hwavo chirongwa chatinopiwa naIvan Zininga.
Zwai muri yeZimbabwe muri yeStudio 7 ndinokuchingamidzai muchirongwa chenyu chesvondo rega rega chevechidiki cheyouth chatinotaura nevechidiki vane zvavari kuita pasi rose vachisimudza mureza weZimbabwe nenzira dzakasiyana siyana. Inini ndinonzi Ivan Zininga ndiri muWashington DC. Nasi ndaita rombo rakanaka yekuti titaure namukoma Tembani Mubotwa vanoita inonzi designing vari kuZimbabwe uko. Mukomana wechidiki tinavo parunare timbokurukura zvishoma. Mukoma Tembani. Chaita kuti ndikutsvagei tikurukure kudai ndechekuti kunze uko kune vechidiki vari kushaya kuti ko murume uyu akazvikwanisa seiko kuti asvike paasvika apa. Taona maakutevererwa nemazita makuru muindastiri yenyu yedesigning iyi. Zvakambovambira kupiko zvekuti muzoita designer?
Zvekudesigner izvi ndainge ndisina kuzvirongawo baba. Ndinongozimba kuti zvirongwa zvamwari. Zvakatorengera pagenora chaiko apa pagenora ndabezoona seguro kuti ndichengetewo shopu yavo nevanhu vavaisonawo vakati auraromo kuti vatisipo maseta akazopindi izvi handina kuvawo kuti rudo rwekusona kuchabva rwangondibata ko zvanda kutongofara kutogarawo pamushini ndasosona-sona apo ndandapedza ufomfo yangu yandaiitawo.
Saka mukoma Tembani mirai ndidzoke mbichana pamataura apa. Makatanga kuita rudo rweku unzwa kuda kusona ndobva mawedzera mukati chirega ndichienda kuchikoro ndinonyatsodzidzira zvinhu zvese izvi.
Kuti takaitika ndichekuti mushopu mandairara masekuru kugenora handiabve yamai mainge matele aisona bati chandina kufarira ndechekuti zvinhu zvavaisona vanjeza zvinhu zvandaifanya kufarira kuti ndikafanzirezitea kozi ndainasona zvinhu zvakasonoza hazvi unoziva chii zvakasonwa ndichinza kapinda mushopu waiziva musiyano wacho ya
ehe iwoyo ndo pamakazoenda kuchikoro mukanonyatsodzidzira kudesigna manje
ndo pandakazowana chikoro changazoenda kwatirire matotanga kutodzidzira kudesigna.
Muri kusouth africa ndo pamakatotangira kutotanga kudesigna zvinhu zvenyu mega?
Ndakaenda kuzadakaa 2004 ndopandakanga ndatolonja clothing yebrown rectang and goro racho irororo vakatowana macelebrity vanhu vanozivikanwa veikoko vakutopfeka zvizembe dzangu.
Ndivanani vamai dhizainira mukoma Tembani?
South Africa munhu wandakatanga naye mukuru anozivikanwa aimba ndiye muchitendero anonzi Vuyo Mukwena akazvishaya zvake bati vazhinji
vanondiziyataimuziva zvikuru
nekuti mushakabvo lonzi samara
taimuzivawo chaizvo
takazviita futi mugosta 2001 akashaya futi akashaya ake last year. Apart from that vaibuda mutv umo munana generation ndashandawo negeneration ndeimo drama inoitiko kuvanhu
vakawanda vanoiziva generations chero kumusha uko vanoionawo chaizvo
vanoiona chaizvo nana muvhangowo vanotaurawo chizenda zvanofanana nekushona mbichana.
Ndimi munosona hembe dzavafuu here dziyadziya musanda watate?
Character kana si munanda kizo 8,000. Anenge altoni karga anenge nangaka inodo igadiro odro kuyimbi atamisima jana kiza kimi chiyeto opio kujora iyo karga tura ikano kana pati zo chatwa zindira pakucha kuda hendi kumchat ningata chata kada chishena hendi kuna da chata ni wana wata hendira ripo kuhuwana kwa musina hendi kuna karga musina hendi kana pati zo ikana pati zo wati ya zine zikizo itika kambine zo mende zo mchipiwa zita mchipi zikizo ya jakri
nguwa yedu ndo ya kutitira majeras regaiti kwa nasti gumire pana hapa titende wa tereri zvokutsvaga zvakare rimwe zuva ratine takasununguka tigoramba zvakare tichikurukura ndinoda kutendai zvikuru kuve nesu muchirongwa chedu chanhasi patanga tichikurukura namukoma Tembani Mugotswa designer mukuru vari kusimudza mureza weZimbabwe ndivo vanopfekedza vana Japraiser ngatisanganei svondo rinouya tichitaura zvakare nevamwe vechidiki anokuonekai nemufaro nhasi ndinonzi Evans Tsininga ndiri muWashington DC.
Tinotenda Evans iko zvino tochimboenda kuchikamu chedu chechitendero uko muchanzwa hurukuru yakaitwa naTanonoka Wande weStudio 7 naReverend Dr. Kenneth Mutata veLutheran Church uye vari munyori mukuru weZimbabwe Council of Churches.
Yesu simba rangu muri
simba rangu muri simba rangu unodipa simba
Yesu simba rangu
simba rangu
Yesu simba rangu
unodipa simba
Manera akanaka vatereri ini ndini Tanonoka Wande ndichikuchingamidzai zvekare nomufaro muchirongwa chamunofarira chezvo chitendero
kana ndaka neza
nasi tinerombo rakanaka tiri kuita hurukuro naReverend Dr. Kenneth Mutata munyori mukuru kana kuti Secretary General weZimbabwe Council of Churches. Dr. Mutata, tinokugamuchirai nemufaro.
Thank you. Tinotenda Wande kuva neni pachirongwa chenyu.
Tisati taenda mberi, Dr. Mutata, mungatitaurirawo here kuti Zimbabwe Council of Churches yakatangwa rini uye chinangwa chayo chiri chei?
Zimbabwe Council of Churches imubatanidzwa wemakereke 26 nemaassociate members anosvika ku10. Yakaumbiwa 1964 kugweru munguva makereke anga achitambudzika nenyaya yekuti matongegu enyika vachena vachishungurudza vanhu vatema, kereke yaifanira kubate sei nyaya iyoyi.
Tinoona kuCatholic Church kuti Pope Francis vari kuedza kugadzirisa nyaya yemafata anonzi haana kubata vana vechikomana zvakanaka. Inini mukanzuru nenyu, kana zvakadai zvikaitika munoita sei?
Mukati medzikereke dzedu mamember churches eZimbabwe Council of Churches munomuka nyaya dzakaita seidzodzo. Kana iri nyaya inenge iri nyaya kanangana nekereke imwe chete, kereke imwe neimwe inogadzirisa nyaya yayo pachayo, kana zvichibvira kuti pane munhu akapara mhosva, vanofambisa kugadziriswa kwemhosva iyoyo zvichivambirana nebumbiro remutemo wekereke yavo. Tinoziva kuti pane vafundisi vane mhosva dzavakapara dzine chokuitawo nokubata vana chibharo nezvimwe zvakadaro. Tinotoziva nyaya mbiri dzakaitika kumakereke mamember churches edu mamwe maviri vafundisi wavo vakasungwa vakaenda kujeri.
Dr. Mutata, pane vanoti chechi dzinosimbisa uye dzinokurudzira kuregerera anenge akutadzira, asizve vanoti chechi hadzizoiti hanya neuyo anenge akanganisirwa, munoti chinyi nazvo?
Ndofunga inyaya inorema zvikuru nenyaya yekuti dzimwe nguva makereke anomanyira kuchenesa zita nokuvanza nyaya dzinenge dzakaita sei. Asi chakakoshawo ndechokuti kereke inge ine maprograms kana kuti urongwa hwokusimbisa vana mai kana vanasikana kuti kana pane nyaya yakadaro yaitika mukereke vakwanise kutaura vane simba, atingati maempowerment program. Zimbabwe Council of Churches inawo maprogramu akadaro avanoitisa kubatsira vana mai navanasikana kuti vakwanise kuzvimiririra nokumutsa nyaya dzakadai kana dzichinge dzaitika. Kereke ndo inofanira kunge iri conscience yesociety. Kana nyaya dzakadai dzikaitika mukati mayo, kereke inofanira kumira nedzose vari vulnerable. Kereke haifaniri kusaidzana nevanosimba, asi kuti neavo vari mukati memasociety zvedu vanenge vachishungurudzwa.
Dzimwe church mukandiri yenyu hadzina basa nokumuya kwedoro, dzimwe hadzidi kuzvihwa. Vamwe zvevanoti zvivakadzi vazhinji aiwa, asi vamwe vachiti uyo neuyo ndevangu. Munozvifambisa sei pamunenge musikatenderani kudai?
Diversity kana kuti kusiyana siyana kwekunamata hakutangi iko zvino, kunotanga even panguva yakaburuka Mweya Mutsvene, kwanzi wakaburuka akaita pamusoro poumwe noumwe vakataura nendimi dzakasiyana asi vakanga vachinzwana. Chakanyanyisa kukosha zvikuru ndechekuti pane zvinhu zvisiri zvisingakwanisi kukompromisiwa, zvinhu zvakaita sokuti kereke ichiri kutenda kuna Jesu Kristu here, ichiri kutenda kuna Mwari weutatu umwe here, Mwari Baba, Mwari Mwanakomana, Mwari Mweya Mutsvene. Pana mamwe mafundamentals kana zvatingati nheyo dzekutenda kereke padzinosangana. Pana mapractices anoinfluensiwa nenyaya yematraditions kana kuti tsika dzakasiyana-siyana dzemakereke.
Reverend Dr. Kenneth Mutata, tinokutendai zvikuru nenguva yamatipa kuzivisa vateereri vedu nezvebasa rechitendero rinoitwa nekanzuru yemachechi yemuZimbabwe.
Tinokutendai Mr. Wande.
Ini ndini wenyu Tanonoka Wande, ndichikusarisai nemufaro nevimbo huru yekuti muchange muinesu zvekare svondo rinouya mune chimwe zvechirongwa chezvechitendero.
Munau dzemitambo, chikwata cheDynamos chakunda Highlanders 2-1 mumakwikwi eZimbabwe National Army Charity Shield. Vaningisa kuDynamos ndikudzanai Demera naTawanda Macheka, kuHighlanders kukamwiswa na Adrian Silla. Kuti tinzwe nezvemutambo uyu, Marvelous Muhlanganya weStudio 7 abata sachigaro weDynamos vaKen Mbaiwa.
Takatamba weekend yakapera yeKeti Kavarova 1-0. Iye Highlanders yakatamba nechikini ingana 2-1. Saka zvosangana mufinal nhasi, Kavarova 2-1 Highlanders. Kuti asimudza mukombeni chii zvekeni. Unogara uchiitwa makore ega ega, gore negore. Mutambo wangu wakatambirwa neChina Sports Stadium. Kunzwa kufara zvikuru, hapana chinopfuura kuhina. Kwatamba kwahwina hayo nyamafara anenge akati nyungududhifita yenakidza, saka tokufara zvakakuru semuri Dynamos.
Ndianani vanwisa zvibodzwa zvenyu?
Zvibodzwa zvedu chekutanga ndikati paita jibhumu pazoita inenge on go ichinotipiye kuti vanozotiraniswa nani, but rechipura zvona rekuti ndikwariti anga arova kwariti kangazi. Rechipiri azokuweswa ndingemera kuti hazvanga iri muchibhumu bimo chapovinya kudzwa tiri kuti yani chayagoya sapoza anjira dzohwara dzoa. Highlanders vavaiqualifya nara raitwa the same, hatina kuvhunya kunoti agoiza ndiani, but tizozozwa kuti watachifungira nezvaonekwa ndizvo zvichecho.
Pane mari here inouya nemukombe uyu? Uyezve
mari mawinazo anopiwa 15,000, maranazo up 10,000 and all expenses covered.
Zvii zvamakarungira icho chikwata chenyu cheDimbare gore rino?
Tingati last season takapedza tiri panumber 2, takanga tapota tatura championship. Saka ndozvinhu zvatikutarisira seDynamos kuti tikakuti titore unyange chinenge chikanzi chiripo chekutambirwa kutanga nenguva taita nhasi, tihwine zvese zviripo ndokuti chikwata tichinyatsodzokera paDynamos wachishayachaya nekukazvine zvingani nacho.
Ko, uwandu hwevanhu vari kuuya kumitambo muri kuona huchienda mberi here kana kuti zvakamira sei pari zvino?
Challenge ingoripo ndeyekuti keshi yanga ichinetsepa zvakagadziriswa kwaane iko keshi, kwaane swaiti, kwaane zvakawanda wanda. Vanhu kubhora vakuuya manje nokuti vanorifarira. Havadiki havauye chete kana risingatambo zvakanaka, but zvimwe bhora richitambo zvakanaka vanhu vanouya bhoza havana chimwe chekuita ndikuona nhaka.
Avo vanga vari sachigaro wechikwata cheDynamos vaKen Mbaiwa vari parunare muHarare naMavelous Muhlanganya uye weStudio 7. Aiwa vateereri, sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau zvakare. Bepanhau reStandard rinoti vaimbova mutungamiri wenyika paRobert Mugabe vanoti mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vakavakumbira kutaura navo nenyaya yavari kuchema-chema yekubviswa kwavakaitwa pachigaro vachiti pakashandiswa mauto nechisimba. Dynamos inosimudza mukombe weZimbabwe National Army Charity Shield mushure mekukunda Highlanders 2-1. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Anokuonekai nemufaro ndini wenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti purare zvakanaka vateereri, tosangana mangwana mangwanani. Ndokusiyai mina mutungamiri Nkomo munhau dzeIsindebele.
Soku isikadu.